ndingati tirikufara nekuti vaya vakakuvara vanokwanisa kuwana nzira yekubuda kudenja ikoku Palestine riri kuitika izvino, asi hatisi kufara nekuti zvataa tichishuvira ndezvekuti paite ceasefire varege kuita invasion yavari kuida kuita ground invasion. Chatachida kuona zvikuru iceasefire kuti vanhu vagare pasi vataurirane tiwane solution iri permanent kune dambudziko ririko. Saka zvekuvhura bhodha tingati is a temporary solution, hazviri nani pane zviri kuitika.
Tinoona kuti pari zvino pane masangano ari kukurudzira nyaya yamataura iyi, nyaya yekuti pave nenhaurirano uyezve pave nerunyararo. Munoona zvichizoitika izvi here kana kuti zvii zvinofanira kuitika kuti izviitike?
Runyararo zvese zviri mumaoko eIsrael. Ndo vari kukontrola narrative, vari kukontrola kuti zvichaitika riini zverunyararo. Ndo vari kutsigirwa neAmerica nevamwewo vari kuvabatsira vana Britain. Saka zviri mumaoko avo, saka taatishura kuti vakasike kugara aspect of nyararo.
Munoona hondo iyi iri pakati peIsrael neHamas inokanganisa sei zvinhu zviri kuitikawo pasi rose nenyika yeZimbabwe? Pane effect yamunoona here ichizoitika?
Pane maeffect akasiyana-siyana atiri kuona. Chatiri kutya chekutanga ndechekuti vakaramba vachiendera mberi, hatizivi kuti nyika dzakakomberera iyo Israel dzichaita sei, nekuti nadzo dziri papressure, especially dzine maarab mamuslim vana Iran vana Turkey. Tiri kunzwa vachitaura Egypt yacho futi nayo kuti zvikaramba zvichiendera mberi navo havana mashuwa kuti vachapindawo muhondo iyoyo. Saka ndo chekutanga. Chepiri, tiri kutya kuti dzimwe nyika dzikapinda muhondo iyoyo zvinogona kukanganisa matengeserwo nemabudiro emafuta. Toona mutengo wemafuta uchikwira kuruzhinji rwose pasi pano. Ndo chinhu chatiri kutya. Chetatu, tichitya kuti hatizivi kuti zvichapera sei, sezvo nyaya yaane nguva yakareba ichingoendera mberi. Magumo kwacho hazvisi kuzikanwa kuti zvichapera sei. Masolution angambo akataurwa kudhara ekuti vagarisane rutivi nerutivi, hazvisina mashuwa kuti zvichaikwanisa kuitika here, nekuti zvavaya noendera mberi nehondo iyi.
Semaonero enyu, pane zvingaitwa here panguva iyo hondo iyi iri kuenderera mberi kuti vaviri ava, Israel neHamas, vawanikwe vachizotaurirana kuti hondo iyi ipere?
Titori dambudzo munyaya iyoyi, nekuti beka tiri vanhu vane balance vanoita zviri fair, taikwanisa kugarisa madivi maviri aya nyaya yavo ipere. Asi tinopinda takatsigira rimwe divi, zvokonzera kuti nyaya irambe ichienderera mberi. Pane problem somewhere inofanira kugadzirwa neanalysis yatiri kuita